Zip DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 7 Gugumbi 2022 makaterera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoparura mari yebepa ine huremu hwezana remadhora. Kanzuru yechitungwiza inonzi yambomisa basa vamiriri vevashandi vashanu ichipapomera mhosva yokufurira vashandi kuti varamwe mabasa. America nemadzisawira ayo vanotemera zvirango pavanasikana vemutungamiri weRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gavuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangurya vaparura mari ine huremu hwezana remadhora kuwedzera iri kutenderera munyika sekuvimbisa kwavakamboita. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi hadzisi kuwirirana kuti izvi zvinoshanda here nekushaya simba kwedhora remunyika. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Zvire zvemari kubudikidza nemutemo wechimbi-chimbi kana kuti statutory instrument 68A ya-2022 razivisa nezvemari itsva iyi. Bazi iri rati mari iyi inenge ine mufananidzo weRBZ uye matombo matatu akaturikidzana, masvingo eGreat Zimbabwe uye muti wemuonde. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vati zvaitwa nehurumende zvichakanganisa zvizhinji maringe nemamirire emari uye kutengeserana.
Chokutangisisa chakakosha ndechekuti tiite put this into perspective. 100 zim dollar new note at the current exchange rate, chekutanga tichitarisa official exchange rate, inotipa iyo about 68 cents, of which itori mari isingatengi kana chingwa. Wakai konveta mari at the parallel market rate where the black market no tipa about 30 cents. Saka imaru shoma zvakare haitengi chingwa. I think dambudziko riripo nyaya inflation. Yakureva kuti vanhu vakuda madenomination akakurisisa kuti vakwanise ngo vachiita mabasic transactions pazuva rega rega. Saka chronic inflation atiri makaona inflation yedu ya kuma 73% official year on year. And ma geopolitical factors nenyaya yemoney supply iri kukwira. Zvese izvo zviri kuita kuti tirambe paine pressure panyaya yeinflation. Saka I think ndo dambudziko ratinaro irori rekuti senyika tinofanira kuunza stability muekonomy, stability in terms of nyaya yemitengo yezvinhu, kuita kuti zvinhu zvisarambe zvichikwira. Nekuti zvinhu zvakaramba zvichikwira zvinoita kuti tirambe tichidawo mahaya denomination notes kuti tinge tichitenga kana kuita mabasic financial or economic transactions.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari paAfrica University vaFreeman Mboso vanoti mari itsva iyi ichapa kukwira kwemitengo yezvizhinji.
Taita dambudziko rekuti zviri kuitika izvi takambozviona zvakare mumashure kuti Reserve Bank inotipa zvakare noti zvisingachatengi, mari iyoyo haichakwani kutenga chingwa. Simba remari yemuZimbabwe riri kuramba richidonha. Iko zvino taakunzvenzvera kusvika padhuze nemazana matatu emadhora emuZimbabwe kudhora rimwe chete renyika yeUnited States of America. Sekuona kwangu uyu mukana wangotorwa nevari muutungamiriri kuita mari pakupiwa kwebhinda uko kana kuti contract yekuprinda mari iyoyi, nekuti hurumende ipapa iri kutobudisa mari yakawanda kwazvo kuti itenge pebepa igadzirirwe mari iyoyi kunze kwenyika, zvandinoona zvisina musoro kana maturo. Tiri kuramba tichidonhedzerwa mugomba rekureruka kwemari yemuZimbabwe kwatinoti iko muchirungu inflation. Saka takamboifamba zvakare nzira iyoyi, ndokwatiri kudzoka. Nyika tiri kuona kuti yapa matombo haisisina mavhiri. Kupererwa asi huri humbavha hwemhando yepamusoro kupinda muchirongwa chakadai chatinoziva kuti hachina pundutso kana kuti cheuviri kunyika yeZimbabwe.
Asi mutungamiriri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vati vatambira zvaitwa nehurumende izvi.
Tinoona sekuti idanho rakanaka rinoenderana ne zviri munharaunda mafambiro ari kuita upfumi hwenyika. Vanhu vanenge zvavarerukira kuti vange vachitenga nekutengeserana. Vamwe vangava kuchema-chema kuti mari doko dzanga dzawanga wakufanira kunge uchitakura mari yakati wandei kuti unge uchiripira kana uchibhadhara nemuso. Saka tinoona sekuti dambudziko ragadziriswa kune vatengi kunyanya.
VaRodrick Kanganwai vane mabhizinesi rekugadzira shangu muguta reMutare vanoti kuvepo kwemari itsva iyi kwakanakira kuti zvinorerutsa mari inotakurwa nevanhu.
Kuve kwaive kwakanaka kunorerutsa pakutakura mari yakawanda, zvozoderedza dambudziko rematsotsi azokuonesa kunge une mari yakawanda instead yekutakura $10 iyo unenge wangobata iri imwe chete. Saka kuya $100 kwakatonaka.
Muzvare Margaret Chinota vanoti mari nyowani yakanaka kunyangwe zvichizova nedambudziko rekukwira kwemitengo.
Naka ina zvainokanganisa hatongoigamuchira sekubuda kwakaita dzimwe mari hatina zvatingapikisa. Ya ndinoona sekudaro. It's obvious zvinhu zvinenge zvakutokwira ende maprice edu anenge aekuda kuzama kuti dzimwe mari diki dzese dzisadi dzisachatengi. Maprice edu anenge akutotangira, it's obvious anenge akutotangira kana riri domasi chairo rinenge rakutotangira kana $100 iyoyo kana $200.
Pari zvino munyika mune mari yebepa inotangira pamadhora maviri, mashanu, gumi, makumi maviri kusvika pamadhora makumi mashanu. Asi mari yemadhora maviri, mashanu, gumi nemakumi maviri haichawanikwi uye haina chaichatenga. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Zvichakadaro, imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya vaudza Studio 7 kuti hurumende yaita zvakanaka mukuunza mari yebepa ine huremu hwezana remadhora. VaGwanyanya vati izvi zvicharerutsira vatengi, vachitizve havaoni mari iyi ichikonzera kukwira kwemitengo yezvunhu.
Zvazvinoreva ndezvekuti zvinonakira hurumende nebhanga guru rehurumende pachikamu chokureresera mutengi mugari wenyika anoshandisa mari yenyika ino. payanga iri mari hombe nyika iri pazvikamu makumi mashanu zvemadhora yakabatana Zimbabwean dollars yakanga yanyanya kuderera zvakanyanyisisa.
Chakakonzera kuti iderere zvakanyanyisisa chii vagwanyanya?
Yakaderera zvakanyanyisisa nekuti tikaiisa kumari yekumayusa chishandisa mutengo wemari uripo imari shoma zvakanyanya itori pasi kana pezvikamu makumi mana emadhora emasens. Saka kukudzwa kwaita mari kuti isvike $100 zvinongoreva kuti ichiri mari diki nekuti haitombosviki padhora rimwe chete remari yekuAmerica. Tikatarisa dzimwe nyika dzese dziri muchamhembe cheAfrica tinoona kuti mari yavo hombe inofananidzwa kazhinji kazhinji inenge ichinosvika pamari dzingada kusvika madhora mashanu emari yekuAmerica zvichindodaro. Asi pesi rese mari hombe dzenyika dzinondosvika kuda madhora makumi maviri $20. Saka zvinobva pa5 zvichisvika pa$20. Asi medu tiri kuramba tine mari ichakaita diki kumayusa.
Apa chikonzero ndechipi?
Chikonzero yenyaya yekuti tinotya zvakanyanya kuti tikangokwidza huwandu kana kuti hukuru hwemari inonzi ndiyo hombe panyika zvinokonzeresa kukwira kwemutengo, zvinokonzeresa muramba mhuru yemitengo kana kushaiwa simba kwemutengo depreciation, vanoiti currency depreciation vachitizve inflation. Nokuti izvi ndozvaiitika kumashure kare kare kuti paingokwira chete mari denomination yayo ukuru hwayo taiona pachiita inflation. Zvaikonzerwa nekuti ukuru hwemari waiuya neuwandu hwaiitika mari taivhura mbombi dzemari asi tichidzivhura nekukudza mari yenyika tikanosvika kumatrillioni inga munozviziva wani. Saka vanhu vanonge vacharangarira izvi muhana dzavo kuti ndiko kwatakabva senyika. Saka vachirangarira izvi vanoziva kuti panenge pangokwira uwandu hwemari kazhinji kazhinji zvinokonzeresa kuti kuve nemuramba mhiri yemutengo. Ndosaka hurumende, banga guru rehurumende risingangoti bvuu, banga guru rehurumende richiita rakachenjerera kana richikwidza mari dzenyika rinochenjera, haringowanzi kukura kwemari yenyika. Aiwa, saka hongu zvingava zvinokonzeresa zvikonzererwa nekuti vanhu kwavakabva ndo kuchiri muhana dzavo ndozvavachiri kufunga. Sasi maonero andinoita ndeyekuti tikatarisa uwandu hwemari yebepa ishoma zvakanyanyisisa munyika, haitombodariki zvikamu makumi mana kana mashanu kubva muzana pamari yese iri munyika. Saka ishoma, handitarisiri kuti mari yebepa yedu yatinoshandisa ichakwidza mutengo wezvunhu kana kuti ichakonzeresa kushayiwa simba kwemari yedu yenyika.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Kanzuru yechitumbwiza inonzi yambomisa basa vamiriri vevashandi vashanu ichivapomera mhosva yekusateerera pamwe nokufurira vashandi kuti varamwe mabasa vachida kubhadharwa mihoro yavo yave nemwedzi yakawanda isati yabhadharwa. Vambomiswa basa vanoti sachigaro vaWilson Benhura, munyori vataurai Magaya, nengo dzekomiti amai Melody Muyendi, amai Esther Piri nava Martin Bechani. Vashandi ava vanonzi vakatosaina magwaro ekumbomiswa basa kwavo nezuro. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rekanzuru ichitungwisa panyaya iyi sezvo takundikana kubata vanzi ndivo mukuru we Human Resources vanonzi vachirongwe. Mtungamiri wesangano revashandi rechitungwiza Municipal Workers Union va Ephraim Katsina vanoti vashandi ava vangonangwa nekuti vakaudza musangano we Workers Council wakaitwa musi wa 17 zvitagore rapera kuti kanzuru ibhadhare vashandi vayo kana mihoro yemwedzi miviri zvayo kuti vagokwanisavo kupinda muzororo rekisimusi vaine kamari. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Jonga Kandemiri we Studio 7 na vakatsina.
Vamwe Workers Committee vanokwana kuita vashanu vamiswa basa kana kuti tingati vasuspendwa musa vari kupomerwa iri kubva musi wa 17 December 2021 apo vakanga vari mu Works Council meeting ndokubva vataura management Works Council kuti vashandi vari kuti tukuda mari mwedzi yamina yomusingati badhare yati wande mhuri dzedu hadzisikwanisa kurarama marentals hadzisikwanisa kubhadhara kuya kubasa kwacho kutomanikidzira kutofamba netsoka tosvika kubasa tatoneta saka tokumbira kuti mutipe mwedzi miviri yemasalari zedu uye zvomutipa nebonus izvo vaya zvitaura vari muWorks Council meeting ndokubva vawirirana muWorks Council meeting ngoo kuti tichaona tichatora loan kuti pamwe tigadzirise nyaya iyoyo ifambe zvakanaka.
Saka kanzuro yakazadzisa here chivimbiso ichi chayanga yapa kuvashandi?
Mazuva vakanga vataurirana kuti vachakwanisa kunge vachibhadhara vashandi akasvika vasina kunge vabhadhara kusvikira vazonyora zvakare imwe tsamba yekuti aiwa takupai 7 days dzekuti mugadzirise nyaya dzevashandidzi maridzi tione kuti dzinotambirika here munotipa here maridzi. Saka vari mukutaurana ikoko vashandi vakabva vatoti isusu tingamirirei zvemakorere makore kubva 2012 takangomirira nyaya imwe chete yekuti kanzuru tozoziva kuti kana yangokwana December hapana kana munhu wani wemanagement wanozoona ari pakampani vanenge vatotiza vese vachitiza responsibility makore nemakore ndozvavanotoita izvozvo. Muna December kwangona 15 December asvika hauna manaja wanozombowana futi pakambani saka ndozvakapa vashandi kuti vape pressure kuvamiriri vavo vashandi kuti aiwa ngatichiendai musi wa 17 tinobvunza pakatenge pasina kana vashandi vakambowanda.
Saka imhosva ipi yavari kupomerwa ivo vamiriri vevashandi ava?
Pane mhosva dzavari kupomerwa vanomirira vashandi ava vanopinda muWorks Council Workers Committee yedu. Management yakazovanyorera matsamba vamwe vakataurwa nemuromo kuti nyorai report yezvakaitika musi wa 17 tikati evictimization kai vananga vanhu vashanu kuti vanyore zvakaitika ipapo nemhaka yei asi zvakadaro code of conduct yedu inotaura kuti munhu nemunhu anomiririrwa nemunhu waanoda kana negweta raanoda kana neWorkers Committee kana neshamwari chaiyo yepabasa inokwanisa kumumiririra. Saka union yedu yechitungwiza Municipal Workers Union yakatonyora ichipindura nyaya idzodzo kuti aiwa zvakaitika musi wa 17 ndezvakati nezvakati. Iwo manje vari kuti iwewe pache zvako semushandi wanga uchifanira kuzonyora yako tsamba. Saka kusanyora kwawakaita uku wakatiratidza iwewo kuti hauna kuteedzera kana kuteerera order yawakapuwa nemukuru wako. Saka ndo yatakutonga nayo iri mucode of conduct medu inonzi subsection 10(4)(w) ndoyo vari kuti you willfully disobeyed a lawful order ndo mhosva dzavari kupomerwa idzodzo.
Saka imiwo seunion matanho apa hamuri kutora kudzivirira vashandi ivava?
Matanho atiri kutora isusu izvo tatora danho rekuti tatonyorera kuminister of labour tichivatsanangurira kuti aiwaka hatingati munhu ari kuti ndine nzara ndiri kuda kurarama achimirira vamwe vashandi kuti vaone kurarama kuti vanhu vakwanise kushanda. Vamwe vari kufenda nenzara, vamwe vari kufenda nemastress. Isusu toti munhu ari kuti vanhu ngavapiwe mari zvonzi ngaadimburwe musoro. Ingava nyika iyoyo, ingava kanzuro, ingava kambani iyoyo yekuti munhu wese ataura kuti ndodawo kuguta zvonzi ngaarowe, ngaabviswe musoro. Ingava kambani iyoyo, handifunge kuti ingava kambani. Saka danho ratatora ndiri kuti anorera ku Ministry of Labour kuti vatiudzewo kuti tofamba sei, nekuti panguva ino panga pachifanira kunge pachitetwa Works Council meeting iri kuti asataura nezvenyaya yekuti vashandi vachatambira mari gore rino, nekuti vari kutambira mari gore rakapera, aichatotenga kana chinhu nekuda kweinflation.
Mutungamiri wesangano revashandi rechitungwiza Municipal Workers Union vaEfrem Katsina vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday rinoti zvichitevera kukundwa kwebato ravo musarudzo dzichangoitwa, mutungamiri werimwe bandi reMDCT vaDouglas Monzora vatanga kudzinga dzimwe nengo dzebato ravo dziri kushora utungamiri hwavo. Musarudzo dzakaitwa masvondo maviri apfuura, bato rapamonzora rakatadza kuwana chigaro chimwe chete zvacho muparamende nemumakanzuru munyika. MuNewsday makare, jaji vedare reHigh Court amai Nyaradzo Priscilla Munangati Manongwa vanoshora mapurisa vakasunga mutori wenhau Korisani Nguve, uyo ari kupomerwa mhosva yekuba akapakata zvombo. Jaji Munangati Manongwa vakati vanokatyamadzwa zvikuru kuti nguva inonzi nemapurisa Nguve akapara mhosva iyi akange ari patelevision neNewsroom Africa veruzhinji vachimuona nguva iyoyo kana kuti ari paLive TV. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America nemadzisawira ayo eNATO nezuro vakawedzera zvirango zvavakatemera Russia mushure mekupinda kwayo zvichisimba muUkraine mwedzi wapera. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezuro kuti America nemadzisawira ayo vatemera zvirango pavanasikana vemutungamiri weRussia vaVladimir Putin. Zvirango izvi zvinosanganisa kurambidza kusima mari muRussia, kusimbaradzwa kwezvirango zvakatemerwa mabhanga makuru eRussia pamwe chete nevakuru muhurumende yeRussia nemhuri dzavo, kusanganisa vanasikana vakuru vavaPutin. Vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti vamwe vatemerwa zvirango vanosanganisa mudzimai wegurukota reRussia rezvekudyidzana nedzimwe nyika nemwanasikana wavo, vakuru vevasori muRussia pamwe chete nevaimbova mutungamiri weRussia vaDmitri Medvedev.
Takaona kuti zvakaitwa neRussia kudhorobha rekuBucha zvakarwadzisa vanhu vakawanda, kuona vanhu vakaurayiwa vakazara mumastreet, vamwe vakasungiwa maoko kumashure kunge execution style. MaUkrainian ari kutudza kuti zvinhu zvakaitiwa nemasoja emaRussia. Saka zvinhu zvakatsamisa vanhu vakawanda, ende ndosaka tichiona masanctiona. Masanctiona awedzero aya ndeyekutraya kuti vanyatsosqueeza Russia economy yavo, kuzvese nemapersonal wealth avo saiye Putin. Tiri kuona vatageta vana vake vasikana vaviri, vari kufungidzirwa kuti ndokwa ari kuhwandisa ufumu hwake kune vana vake iva.
Saka zvakaita seizvizvi zvokutageta kana kuti kudzika zvirango pavana vaPutin zvinobatsira sei panyaya huru yakaita sei?
Nyaya iripo ndeyekuti madictators akaita sana Putin, chinhuwani chavasingade ndechekuti varasikirwe neufumu hwavo hwavanenge vawana nenzira dzavanenge vawana nawo. Saka kana ma sanctions aya autageta iye pachake homo yake, ndofunga chatanga kufunga kaviri kuti arambe achingoshungurudza Ukraine nenzira yanga achiita, because right now kuona kuti zvava kuaffecta iye pachake personally zvese nemhuri yake.
Pane mutsauko wamunoona here pane zvese zvakaitwa neAmerica, zvakaitwa neNATO namamwe madzisawira? Pane mutsauko wamunoona here unoita kuti paite sokuti pane chiri kuchinja pane zvakaitwa naPutin?
Chaizvo, munorangarira kuti Russia pa yaka invade Ukraine, paitaridzirwa kuti pachatora maybe 3 days, mazuva matatu chete, kuti Russia itake over the whole country. Zvese ne capital Kiev, but because of rubatsiro rwakabva ku United States nekuma NATO countries, we can rightfully say kuti Russia has been beaten, yarohwa ne Ukraine, because right now vari kuto retreat. Tirikutoona Ukraine ichitora back macities ayo anga atorwa ne Russia. Saka zvoratidza kuti rubatsiro rwakabva kunyika dzese idzi, vana states ne NATO ne Europe zvakabatsira chaizvo, and vakaramba vakadzwanya vachito supply more weapons kusupporta iyo Ukraine. Tofunga Russia haina do, hapana kuwina paichawana, and on top of that economy yayo iri kutswa nemasanctions.
Avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Zvikuru mufundisi Richard Moyo nyoryo urwu runotenda nokufara nebasa riri kuitwa nevatori venhau beStudio 7. Tinokutendai mufundisi Richard Moyo nekutitsigira kwenyu, tinotenda zvikuru. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoparura mari yebepa ine huremu hwezana remadhora. Kanzuru yechitungwiza inonzi yambomisa basa vamiriri vevashandi vashanu ichivapomera mhosva yokupfurira vashandi kuti varamwe mabasa. America nemadzisawira ayo vanotemera zvirango pavanasikana vemutungamiri weRussia. Tashika kumagumo echurongwa chedu chanasi. Iva inesu, zvakare maniru anazi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini, ndini Tanono Kawande, ndiri Washington DC, ndichiti moswera zvakanaka.